Mumwe wevafadzwa nerunyararo rwanga rwuripo pakuvhota ndimbuya Rudo Musamira pamwe vemuward 31 kuShewood mudunhu rechirumhanzu Zimbabwe uko kwavhotera mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai vavo amai Auxilia Mnangagwa.
Kubva gore radoto rwenyika zvi tiri kundovhota kusvika nasi. Ah, zvanasi zvinenge zvachinja zvakadzidza izvi. Zvakafunda. Ah, zvandinakidza kuti zvakandojeka kubatwa kwacho kuita tiri kuitwa zvanga zvikubvira kutotikomborera. Izvi tamutodzokere kumba tambongati kutosha kuti maiwe ngativhetatodya tichafa ngenzara asi aiwa tabviri kubatwe zvakanaka.
VaLazarus Banda vekuShewood kwakare vanoti kunyanga hazvo vakasika kusvika pachikoro cheShewood Park Primary apo vavhotera. Kuwanda kwevanhu kwaita kuti vanoona kekuzobatsirwa asi vaBanda vanoti kuwanda kwevanga vachikwikwidza hakuna kuvakanganisa sezvo vanga vachiziva vavanga vachida kuvhotera.
Hazvina kuva dambudziko nekuti sizvo tanga tichingotarisa ngochitarisaona kuti vari kuvhotera rapa ndechokwadi chachiripo nekuti vanga vakaiswa nemifananidzo yavo yanga iripo saka pamba sina chachinyanyoshupa kuona kana tavhota kudai takutarisarora mangwana. Zvinhuwo zvivewo zvinhu zvirinaniwo kana maelection edu akabudawo zvakanakawo vavhoterwawo voitawo zvirinaniwo munyika mawa nekugadzikana kwakanaka.
VaManuel Govo ava vanga vachitungamira sarudzo kana kuti election officer weward 31 kuChirumhanzu Zimbabwe vanoti vafara chose kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasarudza kuzovhotera muward yavo.
Izvizvo zvatifadza zvikuru tingati tazodzewa kuzodzewa kwatata vatafarira sevana titasvikwa nevakuru kukura ikoko mukuru munzvimbo tinozvifarira zvokuplasi zvesemango semuzvamangoona tatarisa runyararo dzemunoona mumudhuripo muchifamba muchiuya semangoona vachiunyararo.
Mumwe anoti afara nemafambiro aita sarudzo ndaamai Fortunate Chitongo avavhota kekutanga nhasi. Amai Chitongo avanoti vanotarisira shanduko kubva kuvanhu vavasarudza vanoti hazvina kuvatorera nguva kuvhota.
Vandafara nazvo nyangwe zviri zvekutanga bhati zvandifadza zvachona hazvina ruzha tangovhota muzvakanaka pasina kana kutyisa tapasina kana chii kungopinda woita zvinhu zvako pavaminiti mashoma wotobva wabva.
Vana veZimbabwe vavhota nhasi vachisarudza mutungamiri wenyika, vamiriri vedare reparamende pamwe nemakanzura musarudzo dziri kunzi nevakawanda dzanga dzakanyarara. Chasara ndechekuona kuti vakwikwidza ava vachatambira here kana kuti kwete zvichabuda musarudzo idzi kutanga usiku hwanhasi. Ndakamirira Studio 7 kukwekwe mudunhu reMidlands, ndini Jonga Kandemiri.